kushunguru tsika kwe mazimai akare mara ndingati kwakapetwa kaviri nekuti vanhu vanosangana nematambudziko kubva munharaunda dzatinoberekerwa dzatinogara kusvikira kune avo vanozowanirwa nyasha vachinowanikwa kumhuri dzacho dzavanenge vawanikwa kumabasa kwatinoenda kuzvikoro kunosanganikwa nekushungurudzika kwakanyanyisa zvakawanda zvinokonzerwa nekuti vazhinji vedu havanzwisisi nyaya dzekuremara havanzwisisi kuti vangagarisana sei nemunhu akaremara havanzwisisi kuti vangabatsirana sei nemudzimai akaremara kuti upenyu hwake hunge huchienda mberi
munoona chirongwa ichi chekurangarira nyaya yemhirizhonga yakanyanyonangana nemadzimai nevanasikana chakakosha sei
takatarisa mazuva atiri ano kurwidzana nekushungurudzwa kwevanokadzi atinotiwo 16 days of activism against gender-based violence tinoona kuti ndipo patinoona mapoka akawanda achizama kubatsirana nevakadzi vakaremara muno munyika yeZimbabwe kuti vaedze kubatsirana navo kupedza matambudziko atinosangana nawo mukurarama kwedu sevakadzi vakaremara zuva nezuva dambudziko randiri kutoona riripo nderekuti akawanda masangano aya ari mumaguta makuru emunyika yedu yeZimbabwe aazokwanisi kunoshanda nemadzimai ari mumamisha kumaruzevha kuti anzwisise nyaya dzemhirizhonga idzi vakawanda vanongombunyikidzwa vakawanda vanongoshungurudzwa variko kumaruzevha havatozivi kana kuti vanonanga papi vanoita nezvei tinoona vane nhare dzavanoshandisa asi mamwe madzimai aatorina kana zvikwanisiro zvekuti vange vachiwana nhare dzekushandisa kuti vafone vabatsirwe kana kuti vafone vachizobva kumamisha kwamari vachienda kunobatsirwa mumaguta makuru mune masangano aya so ndingati ndiro dambudziko guru randiri kuona kuti dai masangano aya aenda anoshanda nemadzimai ari kumamisha